This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kukadzi 24, 2016. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Totally ideology musangano wezanupiyo. Asi kana paita 1 muo veteran or 2 muo veteran vanenge vakutsauka zvarire musangano, isu semayouth hatinyari kuvataurira. Tinovataura kuti pamusoro ecomrade makutsauka.
Vechidiki vebato rezano PF voshora zvakare vamwe vakarwa hondo kuratidza kupindwa napongwe kwaitwa mubato rezano PF. Sangano reAmnesty International rinoti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu, asi vezano PF vanoti ndezvemugodzi matsuro.
Aiwa kambwa anokongarebho kakangouya just from Norway, haisinzwe kuti yakafungwa pakunzi rikaindinyore songano dzanokongarebho. Ranga ritori bhiti raigadzirwa pai, bhiti rogadzirwa, bhiti rogadzirwa, bhiti kudzanakidza. Dzanakidza kudaro sevanhu vanga vangoro mumudhu wekunakirwawo. Kwakungotangawo nekungoimba
Nhasi tine hurukuru nemuimbi Dr. Tawanda Benson vakaimba kambo anikongarebho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemunyori wevechidiki muzano PF Youth League vakudza yechipanga, nhasi vanonzi vayambira vamwe vakuru mubato iri zvikuru vakarwa hondo yerusununguko kuti vanogona kudzingwa mubato sezvakaitwa mushakabvu Edgar Tekere. Izvi zvinoratidza pachena kuti zvinhu muzano PF zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo, sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira kuti vanhu vamire kukandirana makobvu nematete uye kudzingana mubato, asi zvinenge zvisiri kuteverwa. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakukushuwo muchinhoi nhasi, vakudzai chipanga vati munhu wese anorasa gwara remusangano anodzingwa mubato rezanu PF, sezvakaitwa vaimbove munyori mukuru mubato iri vatekere kunyange vari mumwe wevakavamba bato rezanu PF muna 1963.
Kana Rugare Gumbo is the war veteran asi vakarasika musangano wezanu PF. Kumanikale ndakatana naEdgar Tekere, mafounder members emusangano wezanu PF asi vakarasika muzanu PF. Takatana naDidmas Mutasa, vakabuda zvakare mugwara rezanu PF, but they are all veterans. Gwara remusangano sematauriro avaMugabe ndiro ratinotedza. Hatitedzi maindividuals, totera ideology yemusangano wezanu PF. Asi kana paita 1 muo veteran or 2 muo veterans vanenge vakutsauka gwara remusangano, isu semayouth hatinyari kuvataurira. Tinovataura kuti pamusoro ecomrade makutsauka.
Vachipanga vati vaneta nevanhu vavanoti vanorepedzera kuda mukuru webato vari zvemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati munhu anoda vaMugabe anofanirwa kuda mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo vose pamwe nembwa dzavo zvakare.
Wada vaMugabe chibva wada naBona Mugabe. Wada vaMugabe chibva wada naRobert Junior Mugabe. Wada vaMugabe chibva wada naChatunga Mugabe. Hatidi munhu iko zvine zvanoti rimwe gumbo riri kuna vaMugabe, rimwe gumbo rako riri somewhere else pasi nazvo.
Vachipanga vayambira vechidiki kuti vasashandise ruzivo rwechimanje-manje rwedande mutande kutuka nekushoropodza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Mugabe. Vamwe vechidiki vapinda musangano uyu vanosanganisira vaInnocent Amandishe, murongo wemusangano, vatungamirai Mutonhodza, vanoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muboka ravechidiki munyika, vaLostias Takarusikirwa, vanoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai echidiki munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mune imwe wenyaya, munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vati havaoni chakaipa pakuendesa nyaya dzavo kumatare edzimhosva. Izvi zvinotevera mashoko evamwe muzano PF ekuti nyaya dzine chekuita nebato hadzifanirwe kuendeswa kumatare. Bepanhau reHerald rakashorawo vamatema danda nevamwe vavo vakaendesa kumatare chimwe chikwata chevakarwa hondo chiri kuzviti chave panyanga chichitungamirwa namudzvare Mandi Chimene. Blessing Zulu Studio 7 abvunza vamatema danda nezvenyaya yekuenda kumatare iyi.
Nyaya dzekuwo Veterans Association nedzekuzanu PF dzakasiyana nekuti zanu PF ine madisciplinary structures kubva pabranch kusvika kuhighest level. Kuwo Veterans hakuna zvakadaro, tine constitution imwe nyaya dzedisciplinary action but dzinotorwa kana vanhu vachitedzera constitution. But kana vanhu vadhura constitution nepadumbu vachiita zviri unconstitutional, kuti muvadzosere munyaya dzeconstitution munotoda dare rinokudzosedzana imesa.
Asi muri kuona pane kutaurirana here pari zvino pazvichemo zvenyizvi?
Kutaurirana nani?
Nevakuru kuti zvigadziriswe.
Tagara tichitaura, tinotaura. Kutaura kuda kwamunoreva kwataida kuita kwakuri kwekuti isu tinotungamirira vanhu vakarwa rusununguko rwenyika. Dzimwe nguva vanenge voti ha, kuti iva vakuru zvinhu zvatirikungotaura zvisingafambi vari kutaura. Saka tinenge tichiti isusu macomrades anobva kumatimana enyika vauye vazoona toita maresolutions tese toaendisa tose. Ivo ndo vanokambenera musangano vari kumusha, vanenge vaakukwanisa kutaura kuvanhu kuti isu takakurudzira hurumende kuti iite zvakati, hurumende ikati iri kuita kana kuti yakati iri kuomerwa nezvakati, vave nemhinduro dzinenge dziri dzinobva kuvanhu, dzemibvunzo inobva kuvanhu, mhinduro dzibva kuhurumende. Zvoreva kuti hapasina distortion, ndo zvataida izvo.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi raudza dare reSenate kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika, uye mapazi ehurumende ndo harinoti ari pamberi pakutyora kodzero idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vanoona nezvezvirongwa musangano iri vaZimbabwe Chimbwa namuzvare Roslyn Hansi vaudza komiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu kuti kodzero dzevanhu dziri kunyanyotyorwa munyaya dzine chekuita nedzidzo, pekugara, utano pamwe nechikafu. Vaviri ava vati sangano ravo riri kushushikana kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti hurumende inosungirwa kuwanisa vanhu pekugara, zvekudya, dzidzo pamwe neutano. Vanhu vakawanda vari kuputsirwa dzimba dzavo mumaguta. Vatiwo vana vari kudzingwa muzvikoro, uye madzimai anotadza kubhadhara mari kuzvipatara vari kuvharirwa muzvipatara mushure mokusununguka vachinzi vanofanira kutanga vabhadhara mari. Vatiwo apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa, vamwe vanhu vari kunyimwa chikafu nekuda kwekuti havasi nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF. Vachimbwa vati zviri pachena kuti bumbiro nekodzero dzevanhu zviri kutyorwa pachena, uye mapazi ehurumende ndo mamwe ari kuita izvi.
Tiri kutambudzika chaizvo nekuti bumbiro redu idzva remutemo rine marights raakuprotekta anosanganisira iwo atingatiwo maeconomic, social and cultural rights, zvakanangana nekuwanikwa kwechikafu, dzidzo neyatingati right to health. Asi pasi apa tiri kuona kuti izvi hazvisi kuitika.
Vatiwo imwe nyaya inovasuwisa inyaya yekunyangarika kwavaita idzamara, pamwe nekuti hurumende inenge isiri kutora matanho ekuvatsvaka. Asi Senator Judith Mawire veMutare Central veZanu PF vati vanoshamisika kuti sei pari kungotaurwa nyaya yavadzamara ipo pane vamwe vakatsakatika munyika.
There's a lot of people who are not missing notes, but you are not talking about it. I mean, I should come to you. My suggestion is, I'm cutting this here. Some of this here, I'm going to be one. She started to go to Kunzoko, one other of Kanos Lamari. Don't be recognized.
Asi Muzvare Hans vati sangano ravo rinobatsira munhu wese munyika risingatarise kuti wabuda mubamani.
Taura kuti isusu tikaziviswa kuti pane munhu atsakatika, tinoenda kumatare kana kuita zvatinokwanisa kuita kana kuenda kumapurisa kunobatsira munhu tamhangari.
Ishe Dasta Chisunga vekumbire vanoenenge vekomiti vati kubva kuumbowo hwapihwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munyika, uye komiti yavo inofanira kuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu nechinangwa chekugadzirisa zvinhu. Vachimbwa vati vanofara nechido charadzwa nekomiti iyi, vakatiwo hurumende inofanira kutora matano ekutevedzera bumbiro remutemo iro rinopa vanhu kodzero dzavo dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, sangano reAmnesty International nhasi raparura gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero munyika dzepasi rino, kusanganisira Zimbabwe, rinove gwaro ra2015-2016. Gwaro iri raparurwa muJohannesburg, South Africa. Amnesty International yatiwo hurumende haisi kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo, uye iri kumbunyikidza vanhu vanenge vachida kuratidzira kuputsa dzimba dzevanhu pasina mutongo wedare, kusunga vatori venhau, uye kusatsvaga vaitaidza marava vekusvitsa gore vapambwa. Asi sangano iri rate riri kufara kuti Zimbabwe haina kuuraya kana munhu mumwe chete pane vakatongerwa rufu munyika vari kujeri rechikurube. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu maNdevere vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paAmerican University muno muWashington DC.
Ndinobvumirana izvozvo. Kunyanya tichiona kuti bumbiro remutemo rakaiswa 2013, kubva ipapo kusvikana nhasi hapasati pava nemitemo yakanyorwa kana kuti yakafambiswa inoitirana kuti iinderane nebumbiro remutemo idzva. Sazvinoreva kuizvo kuti Zimbabwe chero yakaisa zvayo bumbiro remutemo haisati yagadzisa mitemo yayo kuti iinderane nebumbiro idzva remutemo. Saka tine bumbiro idzva remutemo but pasina mitemo inowirirana naro. Zvakare kana tichiona nyaya dzekuti vanhu vaungane, zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuti pakodzero dzevanhu dzekuti vaungane. Tikatarisa zvakaitika ikozvino mazuva apera zvemawo veterans vakatraya kuungana vakarohwa, zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuti vanhu vange vachitenderwa kodzero dzavo dzekuungana.
Asika hurumende inoti masangano akadai akaita sana Amnesty International anongoshanda achishandiswa nehurumende dzekunze dzakaita sana America nana Britain dzisingawirirane neZimbabwe nenyaya yemindai.
Handiorese kuti nyaya yechokwadi, nekuti ukaona maitiranita Amnesty International inopa mareporti yenyika dzose, kusanganisira nenyika idzidzo dzavanotaura dzinowanawo mareports anenge achitoratidzawo kuti dziri kubatirira kodzero dzevanhu. Saka handiorese kuti chokwadi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu maNdevere vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paAmerican University vanga vari parunhare muno muWashington DC. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro weZanu PF muBritain vaNick Mangwana, avanoti zviri kutaurwa neAmnesty International hazvina maturo.
Kutaura zvisina kana maturo kana mijaka. Kurasika chaiko chaiko kutaika kuyakuya kwatinoti kuomana ndokwakuitwa panapa. Nokuti kana vanhu vachitaura zvinhu zvisina kana basis, vanogona kuva vane rimwe donzo kana zvimwe zvinangwa zvinoenderanawo nezvinangwa zvavo vanovapa mari. Other than that, vatipe here, pane mienzaniso yavatipe here zvavari kutaura.
Vari kutaura kutanga kuti bumbiro remutemo rakabvumiranwa muna 2013 harisati razadzikiswa.
Zviri kuitika pabumbiro ndechekuti muri kuziva munhu wese ari kuziva kuti Zimbabwe iri kunetseka nenyaya dzemari. And zvinotora mari yakawanda kuti mitemo yese icheyo ialainwe, nokuti zvinotora a lot of human resources neskill. Zviri kuitwa zvese izvozvo. Ichiri work in progress. Svondorapfuura chairo chairo makavanzwa mutungamiriri wedu mukuru anomirira hurumende muparamendi, vamunangagwa vice president, vachitaura kuti zvakuda kupedza tatosvika vachange vachipusha mabhiri akawanda zvikuru muparamendi svondo nesvondo.
Ko nyaya yavadzamarai
munoziva hakuna nyika isina unresolved crimes. Kuamerica kwamuinako kuna anonzi macold case, makesi akabvira kudhara achingotira kuresolvhwa asati awandikwa kunzi zvichakaitika. Hakuna mubritain muno maarimo macold case, anotori netimu inomatevera. Vadzamara hongu tinosuwa kuti vadzamara vawanikwe, asi zvinganzi kozi kune crime isina kuresolvhwa haisina kusolvhwa, nokuti crime yakaitika. Kana pane crime isina kusolvhwa saka zvava kutoreva kuti nyika yaipa munhu hana aita crime isina kusolvhwa. Aha varume, ngatizivo zvatinotaura.
Sachigaro weZANU PF muBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kuenda pamudyandigere nekuti kuramba kwavo vari panyanga kwaiyo kukonzera matambudziko munyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMangoma kuti tinzwe zvizere.
Zviri kuitika muZANU PF zvimwe zvinoti gumbura chose, nekuti zviri kuita kuti titadze kuona kuti zviri kunetsa munyika zvinofanira kugadziriswa sei. Isusu sebato redu tinenge tichingoona kuti zviri kuitika muZANU PF dai vaMugabe vangoona vanotsira tozosangana naye kumaelections, zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka. Nekuti zvikuramba vachingoridzira masimba nekuti mimwe yakwedzira hazvina zvazvinotibatsira. Tinongoramba tichingofunga zuva nezuva kuti pamwe nhata achatobva kunyika, pamwe nhata achatobva kunyika, vanhu votitanga kuridzira masimba. Asi kana paine anenge aitwachitara pavana inge tazoziva kuti takutarisana naye seti zvazviri zvine izvi zvekuti munhu wese anenge achifunga kuti anoita zvekuita zvekubvukirana.
Asika vamwe vaMangoma vanoti vaMugabe vakatobva kunetsana nekusagadzikana mubato reZANU PF nemunyika kunotowedzera.
Vanhu vanenge vachida kuti Mugabe arambe aripo. Hakuna munhu asingafi, hakuna munhu anoenda. Saka zviri kureva kuti vaMugabe vanofanira kuramba varipo kusvika narini narini, hazvikwanisiki. VaMugabe vanofanira kuenda votsiira munhu chigaro. Ndo zvinoita kuti nyika ienderere mberi.
Ko imiwo sebato muri kuita sei kugadzirira sarudzo dza2018?
Isu sebato tiri kufamba tichiona nhengo dzedu, tichivakurudzira kuti vatsvage dzimwe nhengo, tichigadzira mastructure zvedu kuitira kuti tisimbe.
Tochitarisawo tiri kuona paumbwa rimwe bato idzva apa riri kutungamirwa naamai mujuru reZimbabwe People First. Makagadzirirawo here kushanda navo?
Haisi takagadzirira kusashanda navo. Vanhu veZANU havashandike navo. Pairohwa vanhu vetinge varipo, paipisirwa vanhu misha venge varipo, paidyirwa vanhu zvipfuyo zvavo venge varipo, nhasi vakutanga kuti nekuti vatatsirwa uku vakutanga kuti vanofunga vanhu. Tinovaziva vanhu ava, havanei nevanhu, havana hanya nevanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Shoroma yemuAmerica vaDonald Trump ava vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica mubato reRepublican Party nezuro vakakunda zvine mutsindo musarudzo dzebato iri dzakaitirwa muNevada. Senator weFlorida vaMarco Rubio vanga vari pachidanho chechipiri vachiteverwa naSenator weTexas vaTed Cruz. Sarudzo dzimwe dzichaitwa nemamwe matunhu nemusi wechipiri. Zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo muUganda, umo muri kuitwa sarudzo dzemakanzura kutanga nhasi. Vanhu vashoma-shoma ndo vanzi vaenda kunovhota muguta guru renyika iyi reKampala. Izvo zvinotevera mutauro wakanyanya wakaitika pasarudzo dzichangobva mukuitwa dzemutungamiri wenyika. Va Ramon Castro, mukoma vembo wemutungamiri wenyika yeCuba va Fidel Castro nemutungamiri wenyika yeva Raul Castro vakashaya nezuro. Va Ramon Castro vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino munyaya dzekodzero dzevanhu munyika zvichitevera zvataurwa mudare reSenate neZimbabwe Lawyers for Human Rights uye gwaro raburitswa neAmnesty International. Masangano aya anoti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Chekwata cheHarare City chasimuka munyika nhasi chakananga kuMadagascar kumutambo wacho wechipiri weCAF Confederation Cup. Chikwata ichi chakakunda chikwata cheAS Adema 3-2 mumutambo wekutanga. Asi vagare vemuHarare vari kugunun'una kuti vanhu 43 vakatakurwa nechikwata ichi vakawandisa. Mukuzeya zvichemo zvevagari, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni.
Pane vakawandisa izvo vari kunyunyuta nerwendo urwu nemari ichashandiswa parwendo irworwu. Chiripo ndechekuti timu yedu yebhora haisisiri, tingati haisisiri kanzuru chaimo. Zvainoita inopuwa mugove wayo pabhajeti. Yaane mugove wayo webhajeti ndiyo yaichazoshandisa kuti apa tichatenga vatambi, apa tichanogara pakati tichidya zvakati, vatambi vachigara pakati.
Mari dzese dzinoshandiswa nechikwata idzi dzinobva kukanzuru, pane vamwe here vari kubatsirana kubatsira Harare City uye yakakosha zvakadi muguta iyo chikwata chenhabvu icho chichi?
Sekuziva kwamunoita kunyanya vanoteerera zvenhabvu kune dzimwe nyika, kunyanya kunana United Kingdom, maguta makuru mazhinji ane matimu ebhora. Zvari zvikwata zvavo zvotomenzine mazita akatanga ari maguta, mumwe anozotengwa avo nevamwe vanozochinja mazita, ozochinja varibva sati vachinja tanotsvekita mazita esana Manchester City ana Manchester United ana Leicester. Zvinenge zvimwe zhinji acho zvinokazvitarisira nhoroondo yadzo dzakatobva mumaguta. Chinhu chinodadisa kuva nacho, asi kukosha kwacho hakungakunde service delivery pachayo.
Mai vaguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kurova pamwe nekutsikisa manzi chiri kuBotswana, Tawanda Kasaira, uyo anonyanyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson, anoti ari kufara zvikuru nemukurumbira waawana nekambo kake kanetsa Uncongarable. Dr. Tawanda Benson anoti kambo aka katsemura mipanda yenyika dzakawanda sezvo ave kukokwa kunoimba munyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Mbiri yekambo kake iyi yakaonawo svondo rapera achikokwa kuzoimba pamusangano wakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika uye vari munyori muboka remadzimai muzano PF amai Grace Mugabe kuchiweshe mudunhu remashonaland central. Asi vamwe vanoti kambo aka kave kushandiswa mukuparadza marudzi emunyika sezvo kachiti mazezuru haakundike, izvo zvaive kushandurudzwa nevamwe vachiti mazezuru haatongeke. Asi Dr. Tawanda Benson uyo ari kugara muHaberoni kuBotswana anoti hanei nezvinozoiswa nevamwe munziyo dzake sezvo vanhu vaine kodzero dzavo dzekuimba zvavanoda. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro naDr. Tawanda Benson, takatanga nekuvabvunza kuti kambo aka kakauya sei.
Aiwa kambo anokongarebho kakangouya just from nowhere. Haisinziwe kuti yakafungwa bakunzi rega ndinyore songano dzakangarebho. Ranga ritori biti raigadzirwa pae, biti rogadzirwa, biti rogadzirwa, biti bvanakidza. Zvanakidza kudaro sevanhuwo vanga vangoro mumudhu wekunakirwawo kwakungotangawo nekungoimba hanegongarepo, hagongarepo. Kwakutorekoda bhesi pae kwakuzotsvaga mashoko akanaka anonyatsokuita kuti akwene nzvere nziyo iyi ibude mune zvakanaka ndo mhori rakangoti anokonga reba kana kurotwa akana kuitwa sei kana unyorwa nemunhu kakangouya tirimo zvedu mumubikira mhanzi
muri kuimba imi muri kunyika yeBotswana asi muchitaura nezvekumusha zviri kutambirwa sei munyika yamurimo
munyika munomu handidi kukuvanzira baba munyika munomu ndinotonekwawo sevaimbo vemuno vatoriwo vahombe saka ndakangoti vakautambira nekuda kwokuti ndakauita nemazvo nemandorokwati
ko iko kumusha uri kutambirwawo sei mhanzi wenyu
kumusha zvazvo kunyangwe kuine ndingati kurwidzana muchirunga tinoti competition yevaimbi kana yemimhanzi aiwa baba ndakapinda iyo kongii yakutoshandiswawo nemamwewo mapato kutoshandiswa kutoona kutoti vanotonyora kutoti anokonga rebho maumbrella matisheti unoona zve zvakanyorwa kunzi anokonga rebho mumwe nemumwe mwana chai chai ari mudumba anokika kanzi konga konga nekonga rebho unoona akutokika maiva kutoti mwana wangu akika anzwa kongi saka konga yakakonga Zimbabwe yese it has conquered the whole Zimbabwe ndikangoti nziyei yakazuva kana kuti yakatora mukurumbira nekuda kwokuti iyo pache zvayo haikundiki saka yakakunda nechekare
pane vamwe vakuti nziyo yenyu yakukanganiswa zvamanga makananga nazvo sezvo yakushandiswa mukuimba pamusoro pemarudzi emuZimbabwe vamwe vachiisawo mashoko avanoda muri kuzvitambira sei
handizivi ndikapindure ndichiti kudii asi ndinofunga nziyo yogaisa ikaita mukurumbira nziyo iyaiya inoshandiswa munzira dzakasiyana-siyana toda kuzotsanangura pai panozonzi mazezuru kumberi hakundikane muno muBotswana munomu mazezuru mapostori anodaidzwa kunzi mazezuru nevanhu vemuno saka vanhu vanondikurudzira panyaya dzemimhanzi dzangu saka ndakazoimba ini ndichiti mazezuru kumberi uko kwatiri kuenda uko havakundikane vanhu vakatokonga vanhu vanotokonga vanhu vakatsanangurwa nenziyo kunzi havakongeke the unconquerable saka kungoti zvazvo pakazongoiti kungovo munyama pakashayikwa zvinhu zvakaita sezvizvi yatinoti interview sei andiri kuitwa inoi zvakashayikwa dai zvakawanikwa izvizvi vanhu vari kunyatsonzwisisa nechekuti zvakamirira zvakadai saka ndo mamiriro akaita nziyo ichi
makaonekwa svondo rapera muchiimba kumusangano wemudzimai wemutungamiri wenyika vanove munyori weboka remadzimai muzano p f amai Grace Mugabe kuchiwesho uku chii chakaita kuti munge muchipinda ipapo makakokwa here kana kuti muri nhengo yemusangano wezano p f kujekesai nekuti vazhinji vari kuda kunzwisisa ipapo
ehe aiwa ipapo pakajeka zvapo regai ndipa jekese ini ndiri muimbi ende zvandiri muimbi kudai ndinoimbira vanhu ndinoimbira munhu wese saka ini ndiri munhu akakokwawo kunzi uyautiite sei uyauti muchiruwa anoti kublesa nenziyo yako yekuti anokonga rebho nokuti vanoifarira ndakaenda ikoko ndisina kutarisa kuti ndadeidzwa naamai venyika ndikati rega ndinonoimba ndikanonoimba ndikapedza kuimba kwangu ndikaenda kukokwa kwekutoti unotokokwa kunzi uyautiimbiro utoenda potoitwa zvinotoitwa potogadzwa zvinotogadziswa kunzi ndeite ndiendewo imba ikoko ndononoimba sakangoti ndomhinduro yandingape pari zvino
mbotiroverai kaiko kakonga kakonga kakanetsa
regai ndikuroverai baba hazvinetse ndikati ngo ndo ngo kongako ajizasesa anikonga rebho kongingo studio 7 anikonga rebho ngongi studio 7 anikonga rebho ngongi
anikonga rebho
anikonga rebho
anikonga
rebho anatawanda parusi avakundikane yebo yese
muimbi Dr. Tawanda Benson vari parunare muhaberoni kuBotswana ne Studio 7 anigongarebo 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 gonga gonga nigongarebo konga ko oh my Jesus is anigongarebo konga ko makoto anigongarebo konga ko my father ni konga rebo kongingo konga 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 rebo konga konga my Jesus is ani konga rebo konga konga and my Jesus is ani konga rebo konga ko my God konga rebo konga ko my Jesus is ani konga rebo konga
Gonga
Nzwisa yekambo anikongarebo kubva kuna Dr. Tawanda Benson sezvo ngo yedai pera rigaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vebato rezano PF voshora zvakare vakarwa hondo pamwe nevava vari kunze vari kutsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa navamunangagwa. Sangano ra Amnesty International rinoti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu asi vezano PF vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Mavelous Muhlanganya uye na Chris Gande.